vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri rinonzi Human Development Report 2023 to 2024 Breaking the Gridlock Reimagining Cooperation in a Polarized World nechitatu muHarare muumiririri weUNDP muZimbabwe vaAyodele Odusola vakati nyika zhinji dzine urombo dziri kutatarika munyaya dzebudiriro mushure mekukanganiswa nechirwere cheCOVID-19 vaOdusola vakati panyika zana nemakumapfumba mune nhatu 193 dzakaongororwa mararamiro ari kuita vanhu zvichitariswa nyaya dzebudiriro Zimbabwe iri pachinzvimbo chezana nemakumashanu nepfumbamwe
Zimbabwe was ranked 159 out of the 193 countries in the Human Development Indicator. If you compare it with the previous Human Development Indicator, Zimbabwe slipped 13 points.
Zimbabwe iri pachinzvimbo chezana nemakumi mashanu nepfumbamwe panyika 193 dzakaongororwa paHuman Development Indicator. Ukainzanisa neongororo yakapedzisira kuitwa, Zimbabwe yakadonha nezvinhanho 13.
Muongororo yakaitwa kubva muna 2021 kusvika 2022, Zimbabwe yainge iri pachidanho chezana nemakumi mana nematanhatu kana kuti 146 panyika dzakaongororwa. South Africa iri pachinzvimbo chezana negumi 110 okuo Botswana iri pachinzvimbo chezana nemakumi mana 114. UNDP inoti Zimbabwe ichine zvakawanda zvainogona kuita kusimudzira budiriro yevanhu kusanganisira kupedza nzara kuva nezvipatara zvinoshanda nekugadzirisa nyaya yezvikwereti izvo zviri kuita kuti nyika isawane mari dzekunze kubva kumasangano anobatsira nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati Zimbabwe inofanira kugadzirisa chimiro chayo.
Pane basa rakawanda rinofanira kunge richiitwa kubreka gridlock iyoyo iripo iri kuita vanhu vakawanda ugaro hwavo neraramo yavo inge isiri kuchinja.
Vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLouis Chitima vati gwaro reHuman Development Report rakakosha zvikuru kuhurumende sezvo richibatsira hurumende mukutsvaga nzira dzekuunza ugaro hwakanaka.
Rinopa hurumende mukana yekuti iongorore zviri kunetsa nemikana iripo yoziva matano ekutora.
Vachitima vakatiwo shuwiro yavo yeZimbabwe ndeyekuti chero nyika dzichiva nemaonero akasiyana siyana zvakakosha kuti dziite mubatira pamwe senzira yekusimudzira budiriro. Gwaro reHuman Development Report rinotiwo nyaya yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi yodzokera kushure. Sachigaro weWomen Coalition in Zimbabwe kudunhu reMidlands amai Nozipo Rutsatse vati zvisinei nezvibvumirano zviriko zvekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi izvi hazvisi kuitika sezvo madzimai ari kusairirwa shure munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika.
Madzimai ari kuramba achishomeka panyaya dzekuti vaonekwewo vachi pinda musaridzo idzodzo dzematongerwo enyika. Tichitarisawo zvakare nenyaya dzeupfumi hwenyika, madzimai haasi kuwanikwa achinyatsoonekera mune nyaya idzodzo.
Gwaro reHuman Development Report rakatanga kubudiswa muna 1990. Gwaro regore rino rinoratidza kuti nyika yeSwitzerland ndo iri pamusoro munyaya dzekusimudzira ugaro hwevanhu ichitevererwa neNorway. Nyika dziri pasi pasi dzinoti Somalia ichiteverwa neSouth Sudan ne Central African Republic. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.